Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri nguva dzava 7 tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechitatu chivabvu 1 2019 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvinuzo madodo singamwemega winganganga. Vana mai moto singamwemega winganganga.
Vashandi vanocherechedza zuva ravo miromo yevakawanda yakaoma nenzara sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika.
President vachasangana nemadzishe vachitaurawo nedambudziko rakasvikira iri nekuti dambudziko iri richasvika pokuti vanhu vachange vachitamiswa kubva kwavaigara vachienda kunogariswa patinofunga kuti apa ndopari safe. Pane vari kustada maareas ese ekoko kuchimanemani nekuchipingi.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vosangana mangwana nemadzishe ekuchipinge nechimanimani uko kwakavhiringidzwa nedutu mpengo recyclone Idai.
Nguva yava Mugabe taiona kuti vatapi venhau vanenge vachitaura vaimbunyikidzwa kushandikidza nemitemo iripo kasi zvainyaya kuitika mhirizhonga kana kumbunyikidzwa kwaitwa vatapi venhau neva vanenge vachitaura kwaibva zvikurusa kumapurisa.
Vatori venhau votaura nhunha dzavo pamberi pezuva reWorld Press Freedom Day iro riri kucherechedzwa nemusi wechishanu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasvika kwamutare nhasi masikati pamberi pemusangano wavo uchaitwa mangwana nemadzishe nemasadunhu ekuchipinge nechimanimani. Musangano uyu uyo uchaitirwa kungaone unonzi wakanangana nenyaya yekubviswa kwemhuri dzine misha yakakanganiswa nemafashamu emvura akakonzerwa nedutu mpengo recyclone Idai. Vamunangagwa vanonzi vaperekedzwa negurukota rekudzivirirwa kwenyika amai opa muchinguri kashiri. Dzimwe mhuri dzakakanganiswa nedutu mpengo iri dzinonzi hadzisi kuwirirana nepfungwa yehurumende iyi yekuti vanhu vabviswe munzvimbo dzavo vachinogariswa patsva. Asi gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa avo vanove zvakare seneta wedunhu rechimanimani vanoti dzimwe nzvimbo dzakaparadzwa zvekuti vagari vari kutokumbira kuendeswa kunogariswa kune dzimwe nzvimbo. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Sekuziva kwenyu takasvikirwa nedambudziko recyclone Idai rikasiya raparadza upenyu, rikaparadza properties, rikaparadza misha dzevanhu dzakawanda, mabridge, maroad. Naizvozvo ndofunga kato weke chifu President Mnangagwa vachienda ikoko nemaministers akawanda kuti tione kutabatsira tadzorera upenyu hwevanhu, nokuti vazhinji vakaparadzirwa zvese zvavaive nazvo zvatingati all their livelihood. Naizvozvo iye zvino zvakakosha kumusanganawo nemadzishe nekuti isu tinorembidza madzishe munyika medu. President vachasangana nemadzishe vachitaurawo nedambudziko rakasvikira iri nekuti dambudziko iri richasvika pokuti vanhu vachange vachitamiswa kubva kwavaigara vachienda kunogariswa patinofunga kuti apa ndopari safe. Pane vari kustada maareas ese ekoko kuchimanemani nekuchipingi kuona kuti panganyatsogara vanhu pari safe ndepapi, nokuti tiri kutarisira kumberi kuti pamwe zvikadaro zvikazodzoka futi tinoda kunge vanhu vedu vasiri mumaareas anogona kunge achizosvikirwa nedambudziko iroro zvakare. Saka panyaya dzekutamisa vanhu zvakakosha zvikuru kukoshesa madzimambo, matraditional leaders, macustodians evanhu vedu. Saka ndivo vanenge vachizosangana napurezidendi wenyika vachitaurirana kuti ivowo semadzimambo vanoona sei ende kuti mhuri dzavo dzikana dzotamiswa vange vachive vari pamberi pekuziva kuti ndivo zviri kuitika.
Panyaya yekutamiswa iyi, honorable minister, tinonzwawo vamwe vagari vachitaura kuti dunhu ravo rine zvese zviwanikwa zvavanga vachishandisa mvura nezvimwe zvakadaro vachizviriritira. Vanotya kuti vakatamiswa havazokwanisa kunge vachizozviriritira. Munoona vachizobvuma here danho iroro?
Ini ndiri senator ukoko wekuChimanimani, saka hapana nzvimbo yandisingazivi ende kubva pakasvika dambudziko recyclone ndanga ndingoriko. Zvandoda kuti muzivende zvekuti pane dzimwe nzvimbo dzekuti vanhu vanga vari imomo, ndingangoti sepangangu vanhu varimo vari kutokumbira chaizvo kuhurumende kuti aiwa hatichadi kupagara, nekuti dzimba dzavo dzakabharwa nemazitombo ari 3 tons, 4 tons, 6 tons, mazitombo atisina kuzva kuti akabva nekupi. Saka ivava vanhu vatori redi kuti dai vatamiswa zvavo hapana achaposerwa. Pozoita vamwewo kunana Machongwe, zvechokwadiwo kunoitwa komesi yakawanda zvikuru, mabhanana, zvihenge, ikoko iregion 1 mvura inonayawo zvikuru. Saka imwe nyaya futi iyoyo yetinenge tichitarisa kuti kwatinenge tichizovatamisira kwacho nyaya yekuzorima kuti vaone chikafu chakakwana, because nyaya yefood security inyaya yatiri very concerned about.
Avo vanga vari gurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko uye vari senata veChimanimani, amai Monica Mutsvangwa, vachitaura vari parunare naJonga Kandemiri weStudio 7. Shondo rino Studio 7 iri kutarisa zvakadzama zvinoreva zuva reWorld Press Freedom Day, iro riri kucherechedzwa nemusi wechishanu. Zimbabwe iri kubatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva iri. Mamwe masangano anoti vatori venhau vachiri kushungurudzwa pavanenge vachiita basa ravo, kunyange hazvo zvave nani zvichienzaniswa nenguva yehurumende yaitungamirwa navaRobert Mugabe. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Mukuru weMedia Institute of Southern Africa, Zimbabwe, Vatabani Moyo, vanoti vatapi venhau vari kuramba vachimbunyikidzwa munyika zvisinei nekuti Zimbabwe yava nemutungamiriri mutsva vaEmerson Mnangagwa, zvichitevera kubviswa kwakaitwa vaMugabe pachigaro nemauto muna 2017. Vamoyo vanoti ongororo dzinoitwa nesangano ravo dzinoratidza kuti hapana zvakawanda zvati zvachinja munyika munyaya dzezvekuburitswa kwenhau. Vamoyo vanoti panguva yeutongi hwavaMugabe vatapi venhau vaimbunyikidzwa nemutemo nemapurisa, asi vakati pasi pehurumende yavaMnangagwa ongororo yavo inoratidza kuti vechiuto ndivo vari kunyanyokanganisa mashandiro evatori venhau.
Munguva yavaMugabe taiona kuti vatapi venhau vanenge vachitaura vaimbunyikidzwa kushandikidza nemitemo iripo, kasi zvainyaya kuitika mirizhonga kana kumbunyikidzwa kwaitwa vatapi venhau nevava vanenge vachitaura kwaibva zvikurusa kumapurisa aita akasafara nebasa riri kuitwa nevatapi renhau, vaikaruka vangosvika panzvimbo kana kuti muri kutepfenyurwa kana munhu mukuru kunyorwa nhau, vobata vatapi venhau vakandira muchizarira.
Vamoyo vanotiwo uwandu hwevatapi venhau vanoshungurudzwa huri kukwira, vachitiwo muna 2016 vatapi venhau 23 vakashungurudzwa mugore iri, zvichienzaniswa ne36 vakashungurudzwa muna 2018. Sangano remisa Zimbabwe rinotiwo kunyange hazvo patanga gore rino kwambunyikidzwa vatori venhau vasere, kuvhiringwa kuvatori venhau kwakaenda pachinhano chepamusoro apo kumahofisi e263 chat kwakakandwa zvombo zveutsi hunokachidza.
Hatisatamboona vatapi venhau vachikanzirwa chiutsi chinokachidza chinototaura chetiegas mumanewsroom avo, zvatakaona musi uno pavakasvika ku263 chat offices. Izvi zvinoratidza kuti kumbunyikidzwa kuvatapi venhau kuri kutora mumwe uso husati hwamboonekwa.
Asi munyori mukuru weZimbabwe Union of Journalists, vaForster Dongozi, Vanoti ivo vari kuona musiyano mukuru pakushanda kwevatori venhau vachienzanisa nehurumende iripo pari zvino nenguva yava Mugabe.
Tamboona tacherechedza kuti chido chiripo zvikurusisa kuti pave nemaitiro matsva ibasa kana kuti ekushanda. Takamboona hedu kuti shungurudzwa kwevatori venhau kwakambodzikira. Zvikurusisa kuvanhu vehurumende kudivi remapurisa. Ndinodavira nyaya yekuti yange iri nzira yokutiwo tigamuchirwewo nedzimwe nyika sedispensation itsvawo iri kuedzawo kuita basa nenzira dzakasiyana. Uyezve ndingangoti iro kuzvipira kwehurumende iyo yava Munangagwa yokuti vanoedza kuti mutemo isandurwe, uyezve masangano akasiyana siyana achiuyawo achiisawo pfungwa dzavo dzokuti vaone kuti mitemo ingashandurwa sei.
Ukuwo Zimbabwe Media Commission inotinoona sekuti vatori venhau vari kushanda zvakasununguka, asi chonetsa ndechekuti vatori venhau havasi kuita basa neunyanzvi. Mukuru weZMC vachafataona mahoso, vanotiwo mitemo iripo uye bumbiro remitemo yenyika rinochengetedza vatori venhau, nekudaro vanovhiringidzwa pabasa vanofanirwa kunomhanyara.
When you are operating as a journalist, you are fully protected. If a policeman violates that, then the policeman underpowers mhosva iye. Nhamo inoitika ndeyekuti the journalists have become political commissars of political parties. And instead of doing journalism, they are doing political work. Azorogwa ndopaanobudisa kadhi ndiri journalist.
ZMC iri kukurudzirawo veruzhinji kuti varege kuvimba nezvinobuda pamadande mudande kana kuti social media vachiti pane manyepo akanyanyisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Kadii hama neshamwari dzedu dzeStudio 7, tinokukokai kuti mutipewo pfungwa dzenyu pamusoro pezuva rekucherechedza kuburitswa kwenhau pasina kumbunyikidzwa, kana kuti World Press Freedom Day, iro rinocherechedzwa pasi rose nemusi wa3 Chivabvu. Dingindira regore rino rinoti nhau dzejekerere nekuitwa kwesarudzo munguva dzino dzave kuburitswa mashoko emanyepo. Imi munombonzwawo here nhau dzemanyepo? Zvii zvamunoita kuti muzive kuti nhau dzamuri kunzwa ndedzechokwadi? Ndedzipi nepfenyuro dzamunoteerera kuti munzwe nhau dzechokwadi? Rekodai mavhidhiyo enyu, motipawo mashoko enyu, pamwe nemazita enyu nenzvimbo dzamuri muchipindura mibvunzo yatavhunza. Titumirei mavhidhiyo aya paWhatsApp namba yedu inoti +1 202 465 0318. Namba dzedu zvakare +1 202 465 0318. Tinoda kunzwa kubva kwamuri imi vateereri vedu veStudio 7.
Zimbabwe yabatana nepasi rose mukucherechedza zuva revashandi. Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZTU richiti harisi kufana nekuoma kwaita upenyu munyika pamwe nekushungurudzwa kuri kuitwa vatungamiri vesangano iri nehurumende. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Zvinhu zvematoto singamwoyo negawinganganga. Vana mai moto singamoyo negavinganga.
Zviuru nezviuru zvevashandi zvaungana munhandare dziva rasekwa muHarare zvichipemberera zuva revashandi iro racherechedzwa pasi rose nhasi. Vachitaura pamhemberero idzi, mutungamiriri weZCTU vaPeter Mutasa vati havasi kufara nekuoma kuri kuramba kuchiita upenyu munyika zvave kuita kuti vashandi pamwe nezvizvarwa zvose zvenyika zvinhonge svosve nemuromo kuburikidza nekutadza kwavati kuri kuitwa nehurumende yava Emerson Munangagwa kugadzirisa nyaya dzeupfumi.
Mitengo yezvinhu yakwira neover 300%. Chingwa chakushamisa ukachiona. Mai vanokutaura nemitupo yese neababa vepa next door vanogorongoerika vataura. Baba vauya nechingwa. Nyama ichazikani. Vana vakubvunza kuti chiichi wazomuti ndio nyama yataimbodya zvinhu zvichiri nani 2009 ukanzwa vanhu vakugununa zvokushuwa Robert Mugabe
vamtasa vatiwo kana hurumende ikatadza kugadzirisa zviri kunetsa munyika vachapinda mumigwagwa voratidzira vatiwo vari kushishikana zvikuru nekushungurudzwa kuri kuitwa nhengo dzesangano ravo zvichitevera kusungwa kwavakaitwa mukutanga kwegore rino mushure mekuratidzira kwakashevedzerwa nesangano ravo muna ndira vamutasa vati vanoda kuti munhu anotambira mari iri pasi pasi apihwe mari inoita $500 emadhora ekuamerica pamwedzi vachitiwo kukwira kuri kuramba kuchiita mitengo yezvinhu muzvitoro kwave kuita kuti vashandi vazhinji munyika vaomerwe neupenyu vati urongwa hwemari neupfumi hwenyika hwakaparurwa negurukota rezvemari vamutulincuve urongwa hunoita kuti vapfumi varambe vari vapfumi uye varombo varambe vari varombo
We are demanding poverty data line related wages $600, nothing more, nothing less. Tawa chipisi rati kuda edu inopfuura ipapo, tikuda 600. Asi hatide inoderera kubva ipapo. Zvekusungana izvi ngatiregerei vedu.
Vachitaurawo semukokwa pamhemberero idzi, mutungamiri weMDC, vaNelson Chamisa, vati dambudziko rekusamira zvakanaka kweupfumi, rinogadzirika chete kana pakagadziriswa nyaya dzezvematongerwo enyika, kuburikidza nenhaurirano dzechokwadi, dzavati dzinofanira kuitwa pakati pavo navamunangagwa.
Munyika muno hamuite wayfoa tisatataurirana nyaya iri munyika.
Yes.
A 5-point plan.
Yes.
Chokutanga, let's deal with illegitimacy.
Yes.
Kwanza haiwo Chamisa uri kuti chiitanga wabvuma kuti ndakapinda.
Yes.
Chero tikawirirana kuti ndiwo akapinda iwo usina kupinda, haupindi.
Yes.
Courts do not adjudicate my political dispute.
Yes.
Inotogara kutaurirana.
Yes.
Iwapo ina. Chero uchida kuti tiwirirane kupi kana kupi totaurirana about the future of this country.
Kunyange vanga vakakokwa kumhemberero dzanhasi, vamunangagwa havana kuya kumhemberero dzezuva revashandi idzi. Asi vamunangagwa vaburitsa mashoko panhepfenyuro yeZBC ekucherechedza zuva revashandi ekuti vemabhizimusi havafaniri kukwidza mitengo yezvinhu vachiti kuita izvi kuomesera vashandi.
Let me reassure you that my government is fully aware of the challenges faced by the labor sector. As we continue on the path of development and progress, I challenge employers to use this day as an opportunity to reflect and evaluate the welfare, remuneration, conditions of service, safety and the state of workers. Among other issues.
Pari zvino, vashandi vanoti havasi kufara nemari dzema RTGS dzavari kutambiriswa, vachiti mari idzi hadzina zvadzinotenga. Vashandi ava, kubudikidza neZCTU, vatiwo chave kudiwa inhaurirano pakati pavo, vashandirwi, pamwe nehurumende, pasi petripartite negotiating forum, dzine chinangwa chekugadzirisa nyaya dzemari dzemihoro, pamwe nemitemo yose inobata nyaya dzevashandi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Chakadaro, muri yeZimbabwe inogara muSouth Africa inoti hapana chekupemberera zuva iri nekuti nyika haisati yasununguka zvizere munyaya dzezveupfumi pamwe nezvematongerwo enyika. More Blessing Mujoma anotipanyaya inotevera.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muSouth Africa zvinoti hazvina kukoshesa zuva iri nekuda kwekuti hazvina mabasa uye vazhinji vavo vachiri kutambudzwa nehurumende pamwe nezvizvarwa zvemunyika yazvigere. VaAlistair Pfunye, avo vaimbove sachigaro wesangano revadzidzisi reZinasu, vanoti hapana chikonzero chekupemberera zuva iri kana mhuri yeZimbabwe yakawanda ichiri kushaya mabasa.
Vana veZimbabwe vakawanda, especially vanobva kumayunivhesiti. Tikatarisa vamwe vakazvagwa kubva 1980 zvichiuya kuma2000. Vakawanda vacho havana mabasa, vari kudhasbora kutsvaga magreener pastures. Vakawanda vacho vachiri kureverwa kudzimba nevabereki vavo, vachiva a burden pakurarama kwemhuri dzavo.
Vaulta Nyausopo au vanubva kumutoko vati kuwanda kwe mhuri yeZimbabwe muSouth Africa chiratidzo chekuti zvino zvakaita manyamamire nerongo kumusha.
Inise maonero angu
nemamwe maZimbabweans
hatirione kusiku hatisi kutomboriona maitikiro aro nokuti mamirire akaita kana nyika yedu inenge isiri raiti. Vanhu vari muno vanouya vachitsvaga mabasa hapana anotaura kodzero yake akanzwikwa, because even uine mapepa pauda kuti utaurewo kodzero dzako unodzvanyirirwa kana kuda kudzingwa basa, nokuti unozivikana kuti uri kubva munyika ine dambudziko. To report is the same thing. Mapurisa haanyatsobata mhosva dzedu sevanhu vanobva kudzimwe. Mapepa anononoka kubuda, vamwe vacho vachinyimwa reason anombopiwa, pamwe pacho zonyimwa reason yacho chaiyo unenge panenge pasina. Saka kwa vanhu vese vanenge vachida kuti vaite mapepa kuti vazivikane, but zvinenge zvichitoti tinetsei. Saka kwatiri zuva ranhasi rina zvarinonyatsoreva kwatiri.
Imwewo nhengo yebato rinopi Kisare Movement for Democratic Change vaSimbarashe Mujei vati vatungamiriri varipo vari kuchora chinangwa chevose vakashaya muhondo vachiedza kusunungura nyika yeZimbabwe.
Izuva ranga richifanira kunge richiunza mufaro mukuru munyika yose, bati takatarisa mamira akaita nyika yedu tinowa kusuwa, nokuti chitarisa kuti zviro nezviro zvevana veZimbabwe ropa ravo rakadeuka vachikura kusunungura nyika yedu. Ropa ravo rakadeuka iri vakadeukira here kuti hurumende nhasinge ichibata chibharo ponda vanhu vayo.
Nyika dzakawanda dzacherechedza zuva revashandi nhasi. Panguva iyo nyika dzakawanda dzine vanhu vakawanda vasina mabasa, sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzeupfumi pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.
Hurumende yeAmerica inoti Zimbabwe haina zvizhinji zvairi kuvandudza munyaya dzezvematongerwo enyika zvingapa kuti zvirango zvakatemerwa muvatungamiri vehurumende zvibviswe. Izvi zvabuda pamusangano waitwa nhasi muWashington DC nesangano reCenter for Strategic and International Studies kana kuti CSI, iro razeya nyaya yemamiriro akaita zvinhu munyika zvikuru munyaya dzezvekudya uye zvingaitwa kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika. Vataura pamusangano wanhasi vanosanganisira muteedzeri wemunyori mukuru mubazi rezvekudyidzana nenyika dzemuAfrica muhurumende yeAmerica kana kuti Deputy Assistant Secretary of State Bureau of African Affairs Ambassador Matthew Harrington, mukuru mubazi rezvekudyidzana nekubatsira vanhu muZimbabwe musangano reUSAID vaJohnson Taylor, vakafanobata chigaro chemukuru munyaya dzezvekuongorora nyaya dzezvekudya musangano reFuseNet vaPeter Thomas, uye nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari chipangamazano chehurumende muzvinafundo Ashok Chakravarti. Ambassador Harrington vati kunyange hazvo America yakabuda pachena kuti zvii zvainoda kuti zviitwe isati yabvisa zvirango zvakatemerwa muvakuru vehurumende, zviri pachena kuti kuhurumende yeZimbabwe muromo hauzarirwi nerwizi, sezvo iri kungotaura kuti iri kuda kuvandudza zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika asi pasina chiri kubuda. Vatenda havo kuti panyaya dzezveupfumi pane zvimwe zviri kuedza kugadziriswa nehurumende.
I want to underscore, though, that the success of Zimbabwe's economic reforms is inextricably linked to the implementation of profound political change, and we are not seeing much progress on the latter. The government is saying some of the right things.
Nyaya yekushungurudzwa kwevanopikisa inoratidza kuti Zimbabwe haisi kutora gwara rakanaka. Asi panyaya yezveupfumi pane zvimwe zvakanaka zviri kuitwa, asiwo panyaya dzezvematongerwo enyika hakuna zvakawanda zvaitwa kunze kwekutaura chete.
Zvirango zvakatemerwa Zimbabwe zviri kukonzera matambudziko uye zvinofanira kubviswa.
Now what Zidera does is it actually makes it difficult for Zimbabwe to access new financing from international financial markets. And if you think Zidera doesn't affect people, let me tell you my own experience.
Zidera inoita kuti zvinetse kuti Zimbabwe iwane zvikwerete kumabhanga ekunze. Mwanasikana wangu chaiye anodzidza muno muAmerica akatombotadza kuwana mari yandainge ndamutumira nenyaya yemitemo yeAmerica.
Vachipindura mashoko aya vaJason vati handi chokwadi kuti Zimbabwe iri kutadza kubudirira nenyaya yemutemo wezvirango weZimbabwe Democracy and Economic Recovery Act kana kuti Zidera, vachiti chiri kupa kuti Zimbabwe itadze kupiwa mari inyaya yekuti iri kutadza kubhadhara zvikwereti. Mutemo weZidera wakadzikwa nedare reCongress remuAmerica richipomera vatungamiri vehurumende yeZimbabwe mhosva yekutonga nedemo. Asi Zimbabwe inoti yakatemerwa zvirango nenyaya yekuti yainge yatora minda kubva kuvachena ichipa vatema. Panguva iyo vashandi munyika dzepasi rose vaungana vachicherechedza zuva revashandi, zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvinoti zvinoshevera zvikuru kuti dai zvichishanda zviri kunyika ichipikirwa kwazvinenge zviri pedyo nehama neshamwari. Mumwe wevanoshuvira kuti dai ari kumusha Ndava Chamaneka Costa muKenya avari muno muAmerica. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Labor Day ranga riri zuva raitarisirwa kuti vashandi vanofara vachirecognizwa as a force in the development of any country. Even panenge pane zvinonetsa paya ndozuva rokuti vanhu vaibatanidza zvitemo zvavo vachipira kumaunion, kumaleaders and to the political community. The problem yatinayo muZimbabwe ndeyekuti labor has become like a funeral of some sort. Industries are closing and atisisina chatinacho, foreign currency is dying. So being a laborer, it looks like zvangove a name and a holiday on a calendar for most Zimbabweans.
Asi tichitarisa imi semushandi akabuda muZimbabwe akunze kwenyika, zvamaitarisirawo muchiri muZimbabwe kuti ndikaenda kunze kwenyika ndinowana, muri kuzviwanawo here?
Zvimwe ndiri kuzviwana, zvimwe handisi. Kuuya kudiaspora, it's not a magic bullet, hausi mushonga wekurapa nhamo. It's a set of choices. Munhu unosarudza pauri kuti ndoita sei, ndogara kumusha here kwandisina basa, fundo yawakaita, maskills ese auinawo obva angoora pasina chauri kuasenzesa, kana kuti ndoenda here ndonotsvaga imwewo nzvimbo yandinogona kuenda ndonoona kuti kwakasununguka zvakaita sei. Saka inini kuuya kuno kwandakaita, number one, kwakasevha upenyu hwangu, number two, kwakaita kuti ndigadzirise nyaya dzebasa dzadzai kunetsa kumusha. Asi kugara uri nzvimbo isiri kumusha kwako hazvisi zvinhu zviya zviya zvokuti ungafarire kuti iye zvino waakubata maoko paemail nepafoni hama ikashayika. Ende iye zvino hauchatarisiri kungonzi morei makadii, unonzwa kuti tiri kunetseka kunotitumire zvakati. So tikanyatsoti tienzanise chaiko, inini kuuya kuno kwandakaita ndakagona kugadzirisa nhamo yemari nenyaya yekushaya basa. But tikatarisa pakuzvitarisa unhu hwako semuZimbabwean, ndinenge ndakarasikirwa nezvakawanda nokuti handiko kumba. Iyezvo ndaikunzi mwana washe muranda kumwe.
Tichitarisawo panyaya dzekuremekedzwa kwekodzero dzevashandi, munoonawo zvakasiyana zvakadi nekumusha?
Zvakasiyana in many senses. You'll be surprised, kumusha kune zvimwe zvinhu zvatingati zviri more progressive than kunoko. Ndichiri kuyeuka kuti ndiri kuZimbabwe was a lawyer ikoko, kwanga kune paid maternity leave, position yako inoprotektwa. Ukapedza probation pabasa waunoshandira habvumidzi kungomuka akakudzinga basa. Kana achikudzinga basa anotokudzinga uchinzi wapara mhosva. Ukatarisa kunoku kuAmerica, zita ravo rinonzi employment at will, zvakatosiyana chaizvo ne the real meaning. Zvinoreva kuti nhasi ndikaenda kubasa ndokona vanosvika nichinzi padhoo chaipo chaipo hatichakudi, don't come in kubasa. Employer hana need yekunzi aexplain nekuti wadzingirei munhu basa. Iwewe ukasapa notice vanokuteerera everywhere. Ivo kana vava kuda kudzinga vanokudzinga sembwa. So zvakasiyana in that sense.
Avo vanga vari vachamaneka Costa muKenya vari parunare muMaryland muno muAmerica naJonga Kandemiri weStudio 7. Vateereri muchirongwa chedu cheLive Talk na8pm musakangani kuchiteerera apo tinenge tichitaura nekutarisa zvinoreva zuva revashandi kuzvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti mwirare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba kuVOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Eli chona njani mthokazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 1 kuNkwenkwezi 2019 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Namhlanje abantu ababuye eStandis Cape bezothakazelela ilanga labo bebelihlekanyana ukukhombisa ukuthi imisebenzi kayisekho njalo kuliphutha lebandla lezano. Osokuqhakathekile ukuthi senzeni ukwenzela ukuthi abantwana baseZimbabwe bangalimbuya ngoluthi.
Izisebenzi zeZimbabwe zimanyane lezinye emhlabeni jikelele namuhla ekunanzeni ilanga leWorkers Day izikhala ngokuthi imisebenzi kayitholakali kanti lempilo layo iya isibanzima.
Akukho sobala ukuthi khona lalilungelo yini. Imithetho yakhona ilokhu ikupho kuba kuvalavaleka nje ukuthi ungakubona ukuthi lapha kakucacanga. Kuya kuya khona khonokho ukuzithatha lezo ndaba. Ukuthatha indaba kule nto okuthiwa yi-access.
Uphenyo olusanda kwenziwa ngabenhlanganiso ye-Afrobarometer luveza ukuba balutshana uhulumende bezwekazi le-Afrika abafisa ukuthi imisakazo lamaphephandaba kukhululeke. AbeZimbabwe abasebenza kwele South Africa bathi sebedlela evalweni njengoba zisanda inkulumo ezihlose ukuhlasela izisebenzi zakwamanye amazwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izisebenzi zeZimbabwe zimanyane lezinye emhlabeni jikelele ekunanzeni ilanga leWorkers Day namuhla. Zikhala ngokuthi imisebenzi kayikho njalo zisithi impilo iya isibanzima. Kube le mikhosi endaweni ezitshiyeneyo zelizwe ezigoqela koBulawayo laseHarare. KoBulawayo khona izisebenzi zibuthane enkundleni yeStanley Square. Iningi lezisebenzi lezi bezikhala ngokuma kwempilo njalo zisithi kumele ziholiswe ngedola leMelika. Kubika intatheli zindaba yethu uAnastasia Ndlovu.
Izisebenzi ezilihlekana namhlanje zibuthene eStanley Square koBulawayo zimanyana lezinye emhlabeni jikelele ukunanza ilanga lazo ngaphansi kwenhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Union behamba ngendikimba ethi "We are at the crossroads, unite, fight neoliberalism and austerity." Ekhuluma kulo umbuthano umgcini sihlalo MDC Alliance ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, unkosazana Thabita Khumalo uthi bamadolo nzima ngoba ibandla elibusayo lathembisa uZulu imisebenzi eyizigidi ezintathu kodwa lalamhla lokhu beyilindile. UMakhumalo uthi ngakuzwisisi ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa uthi iholo lezisebenzi kumele likhuphuke lisiyaphi.
Namhla njengelanga lezisebenzi thina njengebandla leMDC simadolo nzima ngoba ibandla lezanu lathi lingena esihlalweni lathembisa uZulu waseZimbabwe ukuthi sizathola imisebenzi eyi 3 million. Namhlanje abantu ababuye eStanley Square bezothakazelela ilanga labo bebelihlekanyana ukukhombisa ukuthi imisebenzi kayisekho njalo kuliphutha lebandla lezanu osokuqhakathekile ukuthi senzeni ukwenzela ukuthi abantwana baseZimbabwe bangalimbuya ngoluthi.
Unkosikazi Grace Mathe omele abesifazana ku-ZCTU uthi bacela uhulumende angenele ekwelatshweni womkhuhlane wemvukuzane kungelambadalo.
Siyazi ukuthi umkhuhlane we-cancer usuvamile kobomama uyabulala, so siyabasekela sibili 100% ukuthi sihlolwe singakhiphanga lutho, njalo sihole imali ezayenza ukuthi abantwana beyenelise ukuya esikolo.
Unkosikazi Debra Mugasa isakhamuzi sakobulawayo uthi njengabantu abazisebenzayo kunzima njalo abazi ukuba udaba lokuhola idola lemelika luzaphumelela na.
Hayi, langa lezisebenzi lisizwe ubuhlungu kakhulu noma silikhoma amarator ukusese lobunzima ngoba asiboni ukuthi sisebenzelane njenge-informal sector. Ziningi izinto okumele ukuthi ngaze yalungiswa nguhulumende kodwa kalungisi lutho. Hayi, holo liphansi kakhulu. Singazi njengobana be-suggestele lolele lama-US dollar ukuthi sizaphumelela.
Umnumzana Ambrose Bindi, umgcini sihlalo we-ZCTU kobulawayo, uthi bayakhala ngoba amafekithali avalile, njalo umthelo wokubili ekhulwini ohlawulwa nguZulu lapho ebhadalela indleko ezitshiyeneyo ngemali e-RTGS iyabasinda.
Siyathokoza kakhulu ngokuthi abantu bakubone ukuqhathe ukuthi babuye lapha. Ake kunjalo njengezisebenzi siyakhala. Sinanzela ubanilizwe lakithi leZimbabwe kuyilizwe elingathi lilizwe elingaphathi kuhle abantu kakhulu izisebenzi. Sinanzela nje kathesi siyakhala ngama-price aqansa zonke insuku. Njalo siqhubeka futhi sikhala ngohlubo esilibonayo olwendaba i-2% tax liyana iyafakwa nguhulumende ukuthi iyahlukuluza abantu. Abantu abaholi lutho, imali yabo incane, injalo incane babe bethatha le 2% abantu kuyababulala. Sibuye futhi sikhale kakhulu ngendaba yokuthi sesicela amaholo ethu abhekwe nge-US dollar. Ngoba sesibona ukuthi le RTGS efakweyo ayisincedisi. TNF ibill leyiphangisiswe masinye umthetho ufake ukuthi kube ngumthetho ukuthi kube lokukhulumisana ukuthi lizwe liyebambile.
Isakhamuzi sakobulawayo esingene umcimbi walamuhla wokunanza ilanga lezisebenzi, umnumzana Mandla Khanye, uthi kuqondile ukuhola ngedola lemelika ngoba ibond aliselamandla, njalo le ntengo yempahla lokudla iqansa malanga onke.
Uqondile sibili ngoba ibond aziboni ukuthi lisisa ngapi. Izinto sezikhwelile, ama basic commodities sekhwelile, isikole ziyavulwa kanje, asikwazi ukuthi abazali bazathenga njani isinkwa bedengela abantwana.
Inkulumo ye-ZCTU yokunanza ilanga lezisebenzi ibalwe ngumsekeli kamongameli we-ZCTU, umnumzana John Chirenda, okhuthaze ubudlelwano obuhle phakathi kwezisebenzi, abaqhathi kanye lohulumende. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Sizalethulela obekusenzakala njalo ngelanga lalamhlanje ele Workers Day eHarare kusikhathana nje esilandelayo.
Ngolwesihlanu mhla ka 3 inkwenkwezi lusuku lokunanza ukuqhakatheka komsebenzi wokwethulwa kwezindaba emhlabeni jikelele olwe World Press Freedom Day. Ngakho ke umsakazi wakho we Studio 7 uzakwethulela indaba eziphathelane ngalolu suku. Lani balaleli bethu, lilakho ukuphatheka ngokusinika imbono yenu ngokwethulwa kwezindaba ngalezi insuku zokwethulwa kwemibiko lendaba zamanga ikakhulu enkundleni zebulenjini ezinjenge Facebook, Twitter lezinye. Thumelani imibono yenu ephathelane lokwethulwa kwezindaba zamanga lemiqotho ku WhatsApp audio kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo +1 202 465 0318.
Uphenyo olusanda kwenziwa ngabenhlanganiso ye-Afrobarometer luveza ukuthi balutshwana abantu ezwekazi le-Afrika abafisa ukuthi imisakazo lamaphephandaba kukhululeke. Bathi ohulumende kumele benqabele ukwethulwa kwemibiko elakho ukukhuthaza ubudlwangudlwangu. Lokhu kuvezwe sobala emazweni angamashumi amabili lanhlanu, kweleTanzania, eCape Verde, eUganda laseTunisia, kulapho okulabantu abaningi abalombono lo. Uphenyo lolu luveze njalo ukuthi imisakazo iyo elalelwa ngabantu abanengi kulandela umabona kude. I-Afrobarometer ithi abantu abanengi abahluphekayo abangafundanga asebekhulile abahlala emaphandleni labesifazana kabenelisi ukusebenzisa konke lokhu okugoqela njalo ubulembu be-internet. Uphenyo lolu lwethulwe ngesikhathi kulungiselelwa ukunanza usuku lwe-World Press Freedom Day ngolwesihlanu. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxhume umnumzana Rafael Khumalo owayengumqondisi wenhlanganiso yezindaba e-Alpha Media Holdings.
Usupho esilalo vula khathesi uzakuthi hayi ngibe ngilalele lokho kwi-radio station beneloku kodwa konke kungama-radio station lokho kukulalele kuvele kusuke endaweni mbizanye konke. So ufuna ukuthi kube lengatsha eziningi njengobana kulamaphepha ama-independent alabo newsday nalabo daily news ngabe lezi ndabeni kukhona into efanayo. Ngabe ukhona efanayo lowo ofuna ukukhuluma amangetshela abantu into eyize leze lezi ezinye imsakazo engitshoyo yabe indani izimele yodwa ila izaba lakho ukuthi ithi ukuthi hayi lokho elikuthoyo kungamanga akuzange kwenzakala. Amazwe amaningi kulama radio station amaningi kakhulu kulokuyilizwe okuncane engaye ngahlala kikho kuthiwa yiLesotho kulama radio station angikwazi kumba ngimafika kwi-60 kumbe kungaki khonayo kodwa i-population is 2 million thina sile 14 million. Kulama television station athiyene abantu abali akulampi abantu abavusile ukuthi bafuna uthatha umbuso konke khonokhu kwenza abantu babe phambili nasalele ngemuva. So i-fake news endaweni ezinjalo kayisebenzi ngoba omunye esikhathi outhe wena omunye athi nansi i-evidence lapho ezimbabwe ukhuluma nge-V11 ahlathi nansi i-V11
pho-ke nxa sesikhangele udaba lwemithetho Baba Khumalo kambe imithetho lawo iyayenza yini ukuthi intatha zezindaba zingethuli kahle imbiko.
Uyazi ukuthi ezimbabwe uze uphose ukukhala inyembezi ungabona umuntu esephula umthetho awukhethelekile uba lipholisa elephula umthetho elithaya umuntu egcekeni kungamelanga ukuthi limthaye kumbe ngumuntu owonayo ukuthi umthathe umpikitsha khonaphana uyazibuza ukuthi mhlawumbe xa ngithathe umpikitsha omunye uza kuthi lambu abethi awulalungele yokuthatha umpikitsha loya. Nxa ngitshela ngithi na umpikitsha utshengisa indaba eningi kakhulu xa ngingasanelanga ukuthatha leyo mpikitsha kutho uthi khonaphana sengivele ngazenqabela nganqabela uZulu ukuthi abone obukubi okwenzakala kanti ngikhulume ngempikitsha kumbe umpikitsha womuntu odobha umumbi emgwaqweni etareni kumbe ngumuntu wompikitsha engithe mina ngotshaywayo kumbe ngodutshulwayo kumbe ngulowo ogijima ngesikubu obhadala ipholisa konke khonokhu kuthatha leyo mpikitsha akukho sobala ukuthi khona lalilungelo yini imithetho yakhona ilokhu kuphokuba kuvalavaleka nje ukuthi ungakubona ukuthi lapha kakucacanga angithi ngikhulume ngalokhu kuya kuya khonokhu kuzithatha lezo ndaba ukuthatha indaba kule nto okuthiwa yi-access uyenelisa yini ukungena ebhodweni sithi thina uze kuthiwa hayi kule nto engahambi kuhle ezinara bangaki abenelisa ukufika khonapho mbe kuzinara mbe ku-Ministry of Information ku-Ministry of Transport wenelise ukuwathola lawo maphepho yakuwathola kule i-IPA lokhu ikhona ngithi ithi yona yina ukumele ekunika ukuthi kunxa ufuna ukuwabona lawo maphepho kumele ubhale incwadi kumele uthini ucele ukubona lalayo magcina aphendule lati kube yinkalakatha yendaba ungakaliboni lelo phela. So khonokho kwenza ukuthi ukucubungula izindaba kungabilula ukuthi uZulu azokwenzakalayo kungabilula yikho laphana engikhulume ngomehluko phakathi kokubala iphephandaba le-South Africa kumbe le-UK lokubala iphephandaba lala elanga le-South Africa liyabe lijikile litshengisa ukuthi umuntu becubungule elalapha liphonga ukuphalaza nje phezulu izinto eziningi aziphumi.
umnumzana Rafael Khumalo wayengumqondisi wenkampani yamaphephandaba e-Alpha Media Holdings obexoxa ecingweni loGibbs Dube weStudio 7 ekobulawayo. Kulivestock lamhlanje sikhangela ukunanzwa kwelanga lezisebenzi eleWorkers Day lamhlanje. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Amabandla ezombusazwe awamazwe ezwekazi le-Afrika, awezwekazi le-Europe aphakathi kokukhankasela usekelo ukuze amalunga awo akhethwe ukungena kudale lephalamende ele-EU Parliament. Lolu khetho lukhangelelwe ukwenziwa mhlaka 23 lo mhlaka 26 kuyona le inyanga. Ingcweti yezicubungula izombusazwe zithi usekelo lwebandla elibusayo kwele South Africa LANC lulakho ukwehla okwamagama kukhetho lalonyaka olwenziwa mhlaka 8 kuyona le inyanga. Ngemva kokunqotshwa kukhetho lwabo manispala emadolobheni amaningi elizwe ngomnyaka ka-2016. Inkokheli ye-ANC eningi ibhekane lamacala enkohlakalo njalo uZulu walelo lizwe ukhala ngokuthi lokhe kulobandlululo olwathiywa ngumbuso wamabhunu. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Elemelika lithi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uzahamba ngonyawo lwakudala njalo ukhanya engazimiselanga ukuletha inguquko kwezombusazwe ngoba eqhubeka ngokuhlukuluza uZulu weZimbabwe lokwephula amalungelo akhe. Lokhu kuphume emhlanganweni oqoqwe inhlanganiso yeCenter for Strategic and International Studies khonapha eWashington DC namuhla ngenjongo yokuhlaziya umumo wendlala eZimbabwe. Ekhuluma emhlanganweni lo umsekeli kaMabhalane obona ngobudlelwano bukahulumende weMelika lamazwe aseAfrika uAmbassador Matthew Harrington uthe uhulumende weZANU-PF uloke esehluleka ukuhlonipha amalungelo kaZulu njalo ehlukuluza abaphikisana laye.
The use of state sanctioned violence against civil society, journalists, opposition members, and union leaders will be familiar to longtime Zimbabwe watchers, and it has undercut claims that the country is on a new path.
Ukuhlukuluzwa kwabenhlanganiso ezizimeleyo, intathele zindaba, abenhlanganiso zezisebenzi, kanye labamabandla aphikisayo, kuveza ukuthi uhulumende weZimbabwe usahamba ngonyawo lwakudala. Kodwa siyavuma ukuthi akhona amanyathelo abukekayo asewathethe uhulumende kwezenotho. Kumele ngikutsho ukuthi ukuphumelela kweZimbabwe kuzakwenzakala kuphela nxa kungaba lenguquko kwezombusazwe. Okudanisayo yokuthi asiyiboni linguquko.
The government is saying some of the right things, but it is falling short when it comes to concrete actions.
U-Ambassador Harrington wengeze wathi nxa uhulumende weZimbabwe efuna ukuletha inguquko eqotho njalo efuna ukwamukelwa izizwe zomhlaba ngezandla zombili, kumele esule imithetho encindezelayo efana lephosa kanye le-AIPA. Uhulumende uthi seqalisile ukuguqula umthetho wephosa kodwa abebandla le-MDC bathi inguquko leka icho lutho ngoba umthetho omutsha obunjwayo uzifananela lo akudala. Omunye obesemhlanganweni lo ngumcebisi kahulumende weZimbabwe njalo eyingcwethi kwezenotho umnumzana Ashok Chakravarti, yena okhale ngomthetho owethulelwa uhulumende weZimbabwe yiMelika oweZimbabwe Democracy and Economic Recovery Act izidera esithi uphazamisa uZulu njalo uvimba intuthuko. Uthe umthetho lo wenqabela abatshali bezimali ukuzevula amabhizimusi eZimbabwe.
Now what Zidera does is it actually makes it difficult for
umthetho weZidera uvimba eZimbabwe ukuthola usizo kunhlanganiso eziphathisa amazwe omhlaba ngemali. Nxa ucabanga ukuthi umthetho lo gawula umthelela omubi kuZulu weZimbabwe, kahle ngikutshele ngokwangehlelayo mina. Ngilo mntwana ofunda khona eMelika ngike ngazama ukumthumela imali ye-school fees ezinkulungwane ezine zamadola nyakenye kodwa ngehluleka ngenxa yezijeziso.
Kodwa isiphathamandla senhlanganiso ye-US Agency for International Development i-USAID eZimbabwe umnumzana Jason Taylor ukulandule lokhu esithi okwenqabela inqubela phambili eZimbabwe yikwehluleka kukahulumende kamongameli Mnangagwa ukuguqula izenzo zakhe.
I would argue what prohibits investment in Zimbabwe is a lack of economic reform.
Okwenqabela abatshali bezimali eZimbabwe yikwehluleka kukahulumende ukwethula inguquko ezwayo kwezenotho kanye lokungahlonitshwa kwelungelo loluntu.
I think to point to sanctions is to create a straw man.
Uhulumende weMelika uthi lanxa engavumelani lohulumende weZimbabwe kundlela amele ayilandele ukuze ilizwe libuyele esimeni esihle lomnotho walo uthuthuke, uzaqhubeka ephathisa uZulu ngenhlelo zentuthuko ezijiyeneyo ezigoqela ukuncedisa abalambayo ngokudla. Njengokuthembisa kwami asiyeni eHarare sizwe kuba na izisebenzi iza kulelo dolobho zilinanze njani ilanga lamhlanje eleWorkers Day. UMavis Kama uyalandisa.
UZulu weHarare obuthane enkundleni yeZibara Sekwa Stadium wamukele ngenjabulo enkulu ukungena enkundleni komkhokheli weMDC umnumzana Nelson Jamisa okunguye kuphela oze kulo mkhosi phakathi kwenkokheli yamabandla abengxonsiwe ogoqela iZANU PF. Oze emele umphathintambo wezisebenzi umqondisi kulolu gatsha umnumzana Langton Ngorima uthi uhulumende uzimisele ukubona ukuba izisebenzi ziphathwa kuhle ngomqhatshi. Ngaphambilini umphathintambo wezisebenzi uDr. Sekai Nzenza ube lomhlangano lentatheli zindaba emahofisini awenasa lapho aphinde amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa wokuthi yena lenye inkokheli kahulumende bakhathazekile ngesimo esiselizweni sokukhwezwa kwentengo yempahla lokudla mahlayana.
But as you can understand, business often does what it likes and it's very difficult to control. But as the minister, I do acknowledge that the price hikes are hitting.
Kodwa unobhala jikelele enhlanganisweni yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU umnumzana Jafet Moyo yena obegqoke impahla efana legqokwa izibotshwa njengesibonelo sokuba usentolongweni lanxa engelalo icala alidalileyo uthi kuyajabulisa ukuba uhulumende laye esekubona abakade bekukhuluma sonke lesisikhathi ukubana into zingamanga kuhle elizweni kwezomnotho.
Kuyajabulisa ukuzwa ukuthi uhulumende uyavumelana lathi ukuthi izisebenzi kwamanje ziphakathi kwenkinga, indaba yomthelo, indaba yemali, indaba yemsebenzi. Nxa uhulumende kubona esesikumelele ukuthi sikuzwe bekukhuluma ukuthi baza kwenzani ukuze beqede lokho.
Umoya uthi kungalesi sizathu-ke sithi kakudingeki ukuba iziphathamandla zikahulumende zibahlukumeze lapho bethe bayibonisa ukuba kukhona osekonakele.
njalo sesikukhangeleyo ukuthi nxa thina sibancedisa ngokuita pinpoint ama-issues sifleka out ukuthi isisebenzi siloduko olunje, siloduko olunje, sikhangele lokuthi khona bengasikhathazi, bengasibophi nxa sikhuluma labaqhashi ukuthi intengo kayehliswe, iholo liphezu. Sikhangele ukuthi uhulumende engaze wabuya ke abuye phezu kwethu.
Utshengise ukulijabulela inyathelo eselithathwa nguhulumende ukuchutshisa ukwenziwa libe ngumthetho ibhili elizokhuluma phezu kwezokuxoxisana phakathi kwezisebenzi, abaqhashi lohulumende ele-Tripartite Negotiating Forum, TNF.
Yes, the TNF bill is a partisa. Ebuli baleni kwalo. Sa kumelana sonke. Kubengani siyakhonona nje ukuthi kuthatha isibanga eside ukuthi libe ngumthetho. Ngokuthi sibone ukuthi kathesa kulami ma meetings e-TNF ayenzakalayo. Ngokuthi akulamthetho oyiwo oregulator ukuthi siyabe sihlangana njani sikhulumisana ngayiphi indlela.
Zize ngobuningi bazo yisebenzi lanxa inani lazo lonyaka belehle kancinyane kule lanyakenye, umoyo athi kubangelwa yikuthi ziqhubeka ziqunyelwa imisebenzi, amankampani evala kokuphela, iningi sekungabaphila ngokuthengisa besesaba ukuchiya imikambo yabo ukuyaphatheka kulo mkhosi. Umgcini sihlalo ohlangothi lwabesifazane asesebatsha ehlanganisweni eye-Commercial Workers Union of Zimbabwe esigabeni sangempumalanga yeHarare region egoqela iHarare, Bindura leChitungwiza, unkosazana Anita Zimbago uthi usuku lwalamhla luqakathekile kakhulu kuye lezinye izisebenzi.
Lekho liqiniso, kumele ama-rights ethu singomama ahlonishwe ngoba thina singabafazi sihlangana lento eziningi ezishiyeneyo lwezamadoda. So I feel ukuthi abomama they should be more, baqakathekise more than amadoda ngoba thina sihlangana lento eziningi ezishiyeneyo.
Umkhosi walamhla ungenwe yisebenzi abenhlanganiso ezisebenzisana loZulu ezehlukeneyo, abenhlanganiso yabaqhashi eye Employers Confederation of Zimbabwe, EMCOS, ummeli wenhlanganiso yezisebenzi emhlabeni jikelele eye International Labour Organization, ILO, eZimbabwe, unkosazana Hupuleng Bororo, iziphathamandla zikahulumende kugatsha lwezisebenzi, ingcwethi kwezomnotho, umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa, kanye labekade belibasuzulu ngendlela.
Siyabonga Gama. AbeZimbabwe bona basebenza kwele South Africa bathi sebedlela evalweni ngoba besesaba ukuhlaselwa izizalwaneza kulelo lizwe.
Izisebenzi kwele South Africa bezithe kwaqa elizweni jikelele embuthanweni yokukhuluma ngokuhle lokubi emsebenzini yazo. Kodwa ke njengeningi labeZimbabwe abasebenza kwele South Africa, umnumzana Gretman Mkhwebu uthi leli langa libakhumbuza nje ukuthi bangumabona bulawe.
Ikakhulu thina izizalwane zeZimbabwe kunzima kusinda kusehlela. Noma ungalimala noma uya kupentsheni uzohamba unjalo, ngeke uthole lutho. Ubuhle esibenza ubonakala. Kuyikho sihlaselwa, sibulawa, sibotshwa, sithathelwa esilakho kusakwamalanga. Ngitsho nala esirenta khona endlini zama-South Africa asiphathwa kahle, kodwa irenti esikhokha yiyo efundisa ingane zabo ema-university.
Abachayeli bamarola beZimbabwe labakwamanye amazwe baqhubekela phambili behlukunyezwa yilabo abathi babathathela imisebenzi. Kuzehlakalo zokutshengisela kwezakhamizi okumemetheka endaweni eziningi zelizwe emavikini adluleyo, esinye sezikhalo zabe betshengisela laba yikuthathelwa imisebenzi ngaba kwamanye amazwe. Abakwamanye amazwe abenza imisebenzi etshiyeneyo efana lokuvula izitodlwana emalokishini, labo bathwele amagabha avuzayo ngoba kuthiwa lawo mabhizimusi kufuze abe ngawesizalwane zakwele South Africa. Unkosikazi Mercy Mbundla uthi basebunzimene okokuthi kufuze loba uhamba uzifihle kungaziwa ukuthi ubuyaphi.
Ayikho into emqoka esingathi siyayithakazelela ngoba sisebenza sisevalweni, uzuthi lanxa uhamba endleleni labantu ohamba labo kumele uhlale uqaphela njalo ukuthi uhamba nje uyazi veza yini ukuthi ubuya kuphi nelizwe.
ngenyanga epheleleyo kuqhamuke ukuhlasela kwaba kwamanye amazwe besetheso omlando okubangela konke okuhlupha izalwane zakuleli. Kodwa kunobhala jikelele lwebandla leZimbabwe Communist Party umnumzana ngakuthi uMabhena uthi asikho isizathu sokuhlasela abakwamanye amazwe.
Siyabonga tjale zansi kwanelo kwalamhlanje mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo Matuka Nduna bafuphatila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.